Hazvo vanhu vakanga vanyoresa kuti vadzoserwe kumusha pachishandiswa mabhazi emubotswana. Vanhu ava vava kudududza pazvibvumirano zvavakanga vaita. Vazhinji vavo vanoti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, nokudaro zviri nani kuti varambe zvavo vari mubotswana vachishupikira vari munyika iyi. Mumwe wevanhu ava muzvari Excellent Mombeshora, avo vakanga vanyoresa zita ravo kuti vadzoserwe kumusha, vanoti vashandura mafungiro mushure mekuona kuti zviri nani kutambudzikira vari mubotswana pane kuendeswa kumusha. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown vaOscar Tendende vanoti hurumende yeBotswana iri kutora matanho akasimba mukudzivirira kuparara kweCovid-19 munyika iyi. Kana zvichienzaniswa nezviri kuitika munyika, izvo vanoti vanoona upenyu hwavo hwakachengetedzeka zvakanaka muBotswana pane kuti vaendeswe kuZimbabwe.
Uri kuona vanhu vakazara sekumbare, uchiona dzimba dzichipwanywa sekuGlenview, mainformal settlements aya, vanhu vakangoungana pakati mara paita munhu wana neuti utachona. Zvoreva kuti izvo vanhu vese vane percentage iri pamusoro kuti vaone utachona.
Asi muzvare paida Moezenda, avo vakadzoserwa kumusha kuburikidza nechirongwa chakaparwa newemuzindo weZimbabwe muBotswana vakabatana nehurumende yenyika iyi, vanoti vakarongedza twavo mushure mekutemwa nemusoro usinganzwisisike. Mugwaro ravakanyorera hurumende svondo rakapera, mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro, vakazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe mazana mashanu zvanga zvakatarisirwa kudzoserwa kumusha kuburikidza nerubatsiro rwemabhazi kubva kuhurumende yeBotswana. Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana, MyUnit Downloads Studio 7, kuti zvizvarwa zveZimbabwe makume mapfumbamwe nemumwe chete ndizvo chete zvakadzorerwa kumusha kubva pakatanga urongwa uhu. Asi mashoko aya anopesana neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa munyika iyi hwakaziviswa nemasangano akasiyana-siyana. Hurumende yakamboti paPlumtree paiva nevanhu vanodarika mazana maviri vakabva kuBotswana vaiongororwa chirwere cheCovid-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Asi vamwe vakataurwa neStudio 7 svondo rapera vakati paPlumtree paive nevanhu vanodarika mazana mana. Nyanzvi munyaya dzetsika nemagaruro evanhu uye vachidzidzisa paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba kudzokera kumusha nokuda kumamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo.
Vanhu vazhinji vakauya kunoku vachiti tinozama kuriritira mhuri dzedu, vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko, mabasa hakuna, mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani, regai ndingoramba ndiri muno chero zvikadii ndichingowanawo chero hazvo mavanhu vasati vatendekwa kufamba iko zvino. Asi vachine tarisiro hamenewo zvinenge zvaita sei, kune vanhu vanotobheja kuti todzokera Jesu auya.
Asi vakukwengwe vanoti kune vamwe vari kudzokera kumusha vachirwara sezvo vachiona zviri nani kuti vafire kumusha pane kufira kunze kwenyika kusina hama.
Saka muchiona vaimbova mutungamiri weZimbabwe vaMugabe vakaramba kuvigwa kunoradzikwa magamba vachitandaura kuradzika kunzvimbo yavanoda. Kune vamwe vanofunga kuti life haifi, inongochinja fomu. Nokufa kuri kuita vanhu necorona uko tovamana ndovigwa musango, pamweya wangu hauzorori. Kuvanhu vatema tinozvikoshesa, uye chiseko chenyika. Saka munodai ndainda hangu kumusha ndichiri mupenyu, ndiinde kuhama dzangu unondiviga.
Zvichakadaro, utungamiri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reBotswana unoti vava kushanda nemasangano akazvimirira ega munyika iyi mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekudya panguva yakaoma iyi. Munyori wezvekurongwa kwemisangano mudunhu iri vaElliot Mavoko vaudza Studio 7 kuti chirongwa chavo chakaparurwa mushure mekuona kuti vazhinji vari kushupika munyika iyi.
Tatotanga danho iri tikuita reach out nekuti tinje kutanga icommunication muZimba umu vanhu vari kustafa, vanhu vaane nzara. Tobatsira sei vanhu vasati vaane option yekuti ndakuda kudzoka kuZimbabwe? Nekuti kune vamwe vanhu vakashanda izvizvi vasati vakwanisa kubhadhara mari dzavo, haagone kungoti ndaakubvanda kudzokera kuZimbabwe. Nekuti uchitongoenda kuZimbabwe hapana hope yekuti uchazodzoka kunoku anytime soon. Tiite maonera pamwe chete, vanhu vabatsirikwa nechekudya vari mudzimba dzavo. Takamirira kuti panozonzi vanhu vakutendera kufamba, anoda kuenda kumusha oenda kumusha, asingadosa.
Kunyange hazvo Botswana ichiri kubatsira avo vanoda kudzokera kumusha kwavo, vanhu vakawanda vakasiyiwa vari paPlumtree vakaudza Studio 7 kuti vakaburitswa nechisimba muBotswana, izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda vasiye midziyo yavo. Chirwere cheCovid-19 chabata vanhu makumi maviri nevaviri uye kuuraya munhu mumwe chete muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.